Kunzvimbo yemanipati paPerio ino yatiri vanoita traditional ceremony yecircumcision yavanoti hoko. Saka pataimu iyoyo vanoti havadi vanhu vanoita noise. Vachiti noise vanoclassifya zvinhu zvakaita sekuridza makeyboard, kuridza ngoma nezvese zvinoshandisiwa nevanhu pavanenge vachinamata nekurumbidza Mwari. Saka musi weSunday ino yapera vatendi vedu vakanga vari pachurch. Saka vanhu vakasvikigwa ipapo vari pachechi vachiimba nekuridza ngoma vakabva varohwa muchidimbu ndizvo zvakaitika musi weSunday.
Vakakuvara zvakadini vakarohwa?
Vakarohwa vakakuvara, vamwe vacho vakakuvara zvakanyanyisa vakatomhanyisiwa kuchipatara kuchiredzi.
Makambosvitsa nyaya yekumapurisa uye zvemapurisa akati chii?
Takapa advice kuvatendi kuti vakurumidze kumhanya kumapurisa. Saka mapurisa anonzi akanyora nyaya iyi kuti vavhure dhoketi kuti nyaya igone kuzoenda kukoti. Sezvo kunamata munyika medu kuchizikanwa kuti kunobvumidzwa, uye vakanga vachinamata vari panzvimbo yavo havana kuenda kundokanganisa avo vakanga vachiita zvavo.
Imimi kana kuti umwe wavakuru venyu akambonotaurawo here nashe wedunhu iri kwazvakaitikira?
Hongu, isusu semachechi munzvimbo iyoyo pane mubatanidzo wemachechi uripo unonzi Pastors Fraternity. Saka nyaya iyi takaita kuti izikamwe kune vakuru vedu ipapo. Chairman wacho vanonzi vachauke vakatokwanisa kundoonana nachief pamwe chete nemaheadman vachienda kukurukura nyaya iyi. Saka vakatoronga imwe meeting yavakati inofanira kuti iitwe musi wa1 September kuti vaone kuti zvofambiswa sei. Asi pavakakurukura pacho zvinonzi machifu akanga achikumbira kuti dai varegera kuendesa vanhu kumapurisa, uye vanonzi vakanga vachiti ivo tinokutenderai, takukubvumidzai kuti muridze makeyboard nezvimwe kusiya kwengoma.